Mangwanani akanaka vateereri. Tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechishanu Zvivabvu 3, 2019. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Musakanganwa kuti chirongwa ichi chiri kubudiswa paFacebook page yedu izvozvi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. America inoparura muzinda wayo mutsva muHarare. Bhanga reStandard Chartered Bank rogumura vamwe vashandi muZimbabwe richiendesa mamwe mapazi aro kuChina nekuIndia. Tinotarisa zvakadzama zvinoreva zuva reWorld Press Freedom Day riri kucherechedzwa nhasi chishanu. Tichanzwa zviri kutaurwa nemi vateereri veStudio 7. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. America nezuro yakaparura muzinda wayo mutsva muHarare. Mumiriri weAmerica muZimbabwe Ambassador Brian Nichols vachiti izvi zvinoratidza kuti nyika yavo yakazvipira kusimbaradza ukama hwayo nekudzidzana neZimbabwe munyaya dzezveupfumi. Godwin Mangudla anotipa nyaya inotevera.
Ambassador Nichols vakati kuti ukama uhu unake pakati penyika mbiri idzi, Zimbabwe inofanira kuvandudza mafambisirwo anoitwa zvinhu munyaya dzezvematongerwo enyika neupfumi. Vakati havo zvinoratidza kuti hurumende yeZimbabwe yave kutora matanho ekugadzirisa mitemo yezveupfumi nezvematongerwo enyika. Vakati zvakakosha kuti vanhu vapiwe mukana wekutaura zvavanoda pamwe nekusarudza vatungamiri vavo murunyararo.
The right of Zimbabweans to express their views peacefully, to collectively bargain, and to choose their leaders.
Kodzero yavanhu vemuZimbabwe yekutaura zvavanoda, kutaura mihoro yavanoda, pamwe nekusarudza vatungamiri vavo murunyararo musarudzo dzakajeka ikodzero yakakosha yavasingafaniri kushaya. Zvakakoshawo kuti panguva ino pave nekutaurirana kwevanhu vese kuti pave neshanduko munyaya dzematongerwo enyika neupfumi inovimba nemunhu wese.
Vanikos vakati apo pasi rese riri kucherechedza zuva reWorld Press Freedom nhasi, zvakakosha kuti vatori venhau varemekedzwe sezvo vachiita basa guru mukuunza utongi hwejekerere. Vanikos vakati vatori venhau nevemasangano anoshanda akazvimirira vanofanira kuremekedzwa nekuda kwebasa guru ravanoita mukuunza shanduko neutongi hwejekerere pasi rese. Muzinda mutsva uyu wakavakwa nemadhora mamiriyoni mazana maviri nezviuru makuma pfumbamwe nezviviri uye ndiwo wave kushandiswa nemapazi ese matanhatu emuzinda weAmerica munyika. Mukuru webazi rehurumende kuAmerica rinoona nezvekuvakwa nekuchengetedzwa kwemizinda yeAmerica pasi rese, Reberu of Overseas Buildings Operations Vatard Davis, vakati zvakaitwa nehurumende yeAmerica zvekuvaka muzinda wakakura kudai zvinoratidza kuzvipira kwakaita nyika yavo kushanda neZimbabwe. Vakafanobata chigaro chegurukota rinoona nezvekunze kweZimbabwe Kane Matema vakatenda zvakaitwa neAmerica vachiti zvinoratidza kuti ramangwana pakati penyika mbiri idzi rakajeka.
The construction of this building shows what good relations we have and what beautiful thoughts we have.
Kuvakwa kwebuilding ino kunoratidza ukama hwatinahwo uye zvatinofunga paukama hwedu. Ndokusaka ndiri kuti zvaitwe izvi zvakanaka uye zvinofanira kuramba zvakadaro.
Vanongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vaGeorge Makoni vaudza Studio 7 kuti kuvakwa kwemuzinda mutsva weAmerica munyika kunoratidza kuti America ine tariro yekuti zvinhu zvichanaka muZimbabwe.
Zvaitwa neAmerica izvi zvinotaridza kuti vane chido chekuti varambe vachishandidzana neZimbabwe kunyange zvavo vari vanhu. vari kupusha nyaya yekuti bumbiro remutemo rigadziriswe maererano nenyaya yekodzero uyezve kuti kodzero dzevanhu dzicherechedze. Ndoona vari vanhu vekuti vachine tarisiro yekuti zvinhu zvinogona kunge zvichiita zvakanaka muno muzimbabwe.
Kunyange hazvo America yakavaka muzinda uyu, vamwe vakuru vakuru muhurumende kusanganisira mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakatemerwa zvirango neAmerica vachipomerwa mhosva yekutonga nedemo. Asi Zimbabwe inoti yakatemerwa zvirango nenyaya yekuti yakatora minda kubva kuvachena ichipa vatema. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Banga reStandard Chartered Bank rinoti riri kuzogumura vamwe vashandi sezvo rave kuendesa mamwe mapazi aro kuChina, India nekuMalaysia. Vanhu makumi maviri vakatumiswa basa. Banga iri rakatonyorera vashandi varo chiziviso richitaura nezvenyaya iyi. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata mutungamiri weZCTU vaPeter Mtasa.
Tatogara tichinetsana naro nokuti vatova nebhabho rakapera richiendesa vanhu kumba riri kuendesa inbechi richiti iro rakutora mabasa ano etinofunga kuti iwo ndo mabasa akatinakira munyika AIT kunana Nairobi nedzimwe nzvimbo yavari kuti Abi. Saka zviri kureva izvo kuti bhengi raakusara ringori shell, mabasa mazhinji oenda kunze. Saka upfumi hwenyika ino unenge waakusumudzira dzimwe nyika, isusu munomu tichitambudzika neekonomi yedu. Saka tiri kutsutsumwa zvakanyanya pamusoro pechinhu ichocho.
Imi sesangano riri kumirirawo vashandi, manga maudzwawo here nezvekuti vanhu havachapiwa mari dzekuenda pamudyandigere here kana kuti zviri kufamba sei?
Zviri kutosiririsa nekuti hurumende ndo zvimwe zvinhu zvaisingaongorori zvekuti upfumi hwenyika hukasiyiwa kune vemabhizimusi bedzi, pakaitwazve mapolisi zenyika anongotarisa mabhizimusi chete nemamwe mabhizimusi asiri emuno ekunze atinoti mamultinational enterprises, tinokanganisika chaizvo paupfumi hwenyika nokuti hurumende yakaisa yainoti minimum retrenchment package ye2 weeks chete pagore rimwe nerimwe raunenge washanda. Saka Standard Bank ine mari kwazvo uye haisi kudzinga vanhu mabasa nekuti business harisi kufamba zvakanaka. Riri kudzinga vanhu mabasa nekuti rikuda kuita maprofits akanyanya, asi iri kupa vashandi vavo 2 weeks chete pagore ravashanda. Dzimwe nhambwe vatomboitiwawo zvakanaka vapiwa mwedzi umwe chete wemaRTGS nemabhondi iwayaya. Saka vashandi vari kupiwa kamudyandigere wavo hauna kumira zvakanaka, vakupiwa mari shomanana kwazvo nebhengi richaita mari zhinji nokudzingwa kumabasa iwayo, asi hurumendewo haina chairi kuita.
Kunze kwebhanga iri kune mamwewo makambani ari kuvhara here vamutasa, zviri kufamba sei?
Kunze kwebhengi iri risiri kudzinga vanhu mabasa nekuti riri kuomerwa asi riri kutoita mari, kune makambani ari kuvhara ari kuomerwa. Ndinoona kuti kumasectors mazhinji, masector ese zvavo, kune makambani mamwe ari kuremerwa, kune vashandi vazhinji vaenda nguva refu vasina kutambira, vasingapiwi mari dzavo dzakakwana, makambani achiremerwa. Kwoitawo makambani mamwe akaita semamaini ana metal and gold vari kutambudzika, mamaini avo ese varikuda kumavhara. Asi zvimwe zvacho tinenge tichiona futi kuti chitsotsi chevanhu vanenge vachida ku sabhadhara vashandi mari dzakakwana, uyezve vanenge vaine dzimwe nhambwe dzezvikwereti zvavanenge vachida kugadzirisa gadzirisa. Saka nyika pari zvino upfumi hwenyika hauna kumira zvakanaka. Makambani mazhinji nenyaya dzema2% akaiswa naamutulinuve, nenyaya futi dzeexchange rate yakaitwa nemonetary policy authorities, makambani mazhinjiwo ari kutsutsumwa achiti zvinhu hazvisina kumira zvakanaka. Asi kuomerwa kwemakambani kuri nane pane kuomerwa kwevashandi neruzhinji rweZimbabwe, nokuti zvatiri kutaura kudai vazhinji vari kutoshaya chikafu, vanhu vari kurara nenzara asi baba vachienda kubasa, mai vachienda kubasa.
Mutungamiri we ZCTU vapita mtasa vange vari parunare muHarare na Blessing Zulu we Studio 7. Makatirira ku Studio 7 tiri kutepenyura tiri mu Washington DC. Jambo tarisa zviri mumapepa nau anasi. Mu Newsday mune nyaya yevaimbove nhengo ye ZANU-PF vaJavulani Petro Sivanda vachiyambira bato iri kuti kubvisa vanhu mumapurazi mavakange vava kugara kuchaita kuti ZANU-PF ishaye rutsigiro. Chronicle inoti chirongwa chekuwanisa vanhu mvura nenguva dzakatarwa chatanga muBulawayo, izvo zvichakonzera kumboshayikwa kwemvura kwemaawa anoita 40 nguva nenguva. MuDaily News vechidiki vanyora gwaro kuparamende vachikurudzira nhengo dzayo kuti dzidzikise makore emunhu anoda kukwikwidza kuita mutungamiri wenyika kuasvitsa pa 35 kuti vechidiki vawanewo mukana. Muchikamu chino tinopa vatereri veStudio 7 mukana wekuti vazvitaurire vega zviri mupfungwa dzavo.
Ndinokutendai vese vakateerera vanoteerera Studio 7 nevashamarari, ndinokutendai nenhepfenyuro dzamunotipa idzi dzechokwadi. Ini kundonzi Ashton Sheren, ndobva kumusha kuHarare kudombo shava, ndiko kwandinobva, asi izvozvi ndiri kuPretoria, ndiko kwandiri. Ii, tiri kungochema kuno, vana veZimbabwe hakuna chiriko. Ndinokumbira kuti dai vana veZimbabwe vari kumusha ikoko vabatana vaita chinhu chimwe, vachibvisira mhuka inonzi Munangagwa iyo. Wozi kuno kwacho kwavari kuda kumhanyira hakuna chiriko, kungoyazotambura chete hakuna kana chiriko kuno.
Mangwana nakanaka paStudio 7, vateereri nevashamarari vese veStudio 7. Ndinodawo kutaura pamusoro pezviri kuitika muZimbabwe. Zimbabwe yakatemerwa masanctions sekutaura kunongoramba kuchiitwa neZANU-PF. Mutungamiri wenyika waPresident Emmerson Mnangagwa wawo avaoni here kuti zvinhu zviri pachena, nekuti ivo vanotaura kuti vanokumbira kuti zvirango zvibviswe. Asi zvinhu zvavari kuudzwa kuti vari kuita izvi, zvavari kunzi vatanga vasiya kuti nyika ioneke ndamberi, zvinhu zvinova zvinhu zvakanga zvisingaitike makore ese akambenge Zimbabwe isiri pazvirango. Saka ivo vari kuchiponesa chii, nekuti vari kungoudzwa kuti siyai zvakati tibvise zvirango, vadi kungobvisawo kungosiya zvinhu zvacho zvavanzi vari wasiye izvi, zvirango zvacho zvobviswa. Kana kuti varamba vachingochema kuti nyika iri mumasankisheni, nyika iri mumasankisheni, ivo ndivo vakatemerwa masankisheni, vadi kuchisiya. Orit, kana vachiona kuti havakwanisiwo kuti zvinhu zvacho zvirege kuitwa, vosiyawo pavamwewo vatungamiriri vari redi kuti vasiye danu kuti vauraye vana veZimbabwe nenzara. Saka vana veZimbabwe kana vachifa nenzara vari kuda kuzotonga ani, nekuti tozova kuti ivo havasi kufa nenzara, vari kufa nenzara vana veZimbabwe, asi ivo havana hanya. Vana veZimbabwe pavanoda kuratidzira kuti varatidzewo kuti pane zviri kuvarwadza mumwoyo mavo, ivo sekutaura kwavakatoita kuti mapurisa akagadzirira karefuti. Ndokumbirawo kuti dai vaMunangagwa nehurumende yavo vanzwisisawo zvido zvevanhu, nekuti kana vanhu vakati tinoda kuedza kutaura navo, ivo titatogadzirira pfuti. Vanhu votichiuyai tisanganezve tikuone sei, havakwanisi kuti tisanganike navo. Vanhu vopinda mustriti vachitaura zvichemo zvavo pabric, vobva vatobata pfuti voti tokuurayai. Saka hatichatozive kuti kuZimbabwe kwacho todiizve. Makadi paStudio 7 nevashamarari vese vanoshandapo nevateereri, ndirikungodawo hangu kungoonesa vanhu kune vanotenda kana vanhu vanoziva Bhaibheri, mukaverenga munobvumirana neni kuti Mwari vane simba rekurayira zuva kuti rivhenekere nyika kana kuti risavheneke. Vane simba zvekare rekutaura nemhepo zvayo kana nezvose zviri pamusoro peino nyika. Mwari vane simba navo. wane simba rekurayira makore kuti agare akachengeta mvura agodarika nepamusoro pedu achizononayira samwe avanayo saka avangazoshaya simba rekutaura necyclone kuti isauye kunoparadza asi chandikuona kuparadzwa kuita nyika dzekuno kusadhika imhosva dzevatungamiriri vane utsinye hwekuno kusadhika vanofurirana zvinhu zvakaipa vanofurirana zvinhu zvakashata vachideura ropa vachishaya kana nekumbunyikidza kukodzero dzevanhu mwari vatogumbuka ndosaka nyika dzino dzokuramba dzichirohwa necyclone
inini handizvioni zvichiita ini ndinotaura president Emmerson Mnangagwa kuti vanhu ngavabve pona papo vasharukwa avo vanokorera mani nepulani yavo nemainjiniya acho anokorera vangakorera ngei kubhuloka kuita mugani handi kumatondherwewe vanochera foro vodivhaita so voisa congrete voisa congrete foro inoenda pasi voisa congrete vodzaka futi padzasi voisa futi imweni congrete kuti ivhu riya riya risazotorwa ngemvura richidzaka pasi vanodivhaida zvezvi ndoinjiniya wacho zvovo so vakakura kufunga izvozvo mari yavanotoira yemadonation yakamboenda pari ndiye vaifanga kushandisa zveizvozvo vopa mainjiniya voita basa rona iroro vodivhaita musi matundu ese voita kudivhaida kuti mvura kana ikazonaya zvaizvo isakukura that simple
makadii kumhuri yestudio 7 ndoitwawo nevhanyadongo tiriwo pasouth africa apa pajohannesburg kudeep slot zvakaoma kurarama mumasango vana vezimbabwe asi ndinongoti mwari tinovatenda nekutichengeta kwavari kuita asi maomera kuita zvinhu kunyika kwedu maonero angu ndoona sekuti mudhara uyu anonzi Mnangagwa dai ambopa mupano chidiki chamisa ambochimhanya tione kuti zvinofamba sei nokuti 2009 vatsvangai vakachimhanya zvinhu zvikachinja saka tiri kuda kumboona kuti dava mumba mupano uyu ambochimhanya because yaizhaizhaizha zvinhu zvacho zvakaoma izvino tinorarama tiri mumasango vakadzi vari kuzimbabwe utoona kutoti upenyu hwacho hautoiti kurarama usina mukadzi wako kuno zvinotozokonzeresa asi dava siya mbana ambochimhanya tadzoka kumba tinotone shure kugara kunyika kwedu nokuti kugara kunze kunotishungurudza amavenyu
avo vange vari vateereri vestudio 7 vari munzvimbo dzakasiyana-siyana vachitaura vega maonero avo aya mashoko avo asinei nechokuita nestudio 7 chinokukokai kuti mutitumire mazwi enyu pawhatsapp nhamba dzinoti 001 202 465 0318 muchitaura zvamunofunga pane zviri kuitika. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Muimbi wekuUganda ane mukurumbira uye ari nhengo yeparamende Robert Kyagulanyi uyo anozikanwa nezita rekuti Bobi Wine asunungurwa nemapurisa mushure mokubvisa mari yechibatiso. Bobi Wine akasungwa achiratidzira kutanga kwesvendo rino uye achamira mberi kwedare redzimhosva mwedzi uno usati wapera. Hurumende yavatrump yayambira kuti ingangoshandisa mauto ayo muvenezuela kuti idzivirire mhirizhonga. Mutungamiriri wevenezuela vanicolas maduro vari kuramba kubva pachigaro kunyange hazvo kuratidzira kuenderera mberi munyika iyi. Zviri kunzi vamaduro vane rutsigiro rwemauto avo. Svondo rino Studio 7 iri kutarisa zvakadzama zvinoreva zuva reWorld Press Freedom Day iro riri kucherechedzwa nhasi chishanu. Kunyange hazvo mhemberero guru dzatanga kuAddis Ababa, Ethiopia nhasi, urongwa uhwu hwakatanga nezuro. Nhasi ndiro zuva chairo rakatarwa neUnited Nations kuti vatori venhau vaungane vachiricherechedza. Vanodzidzisa vatapi venhau paUniversity of Indiana kuPennsylvania muzvinafundo Stan Mukatsa vaudza Studio 7 kuti vatungamiriri venyika dzomuAfrica vanofanira kuremekedza vatori venhau nekuti basa iri rinobatsira vanhu pamwe chete nehurumende.
Izwa rinokosha chaizvo ngekuti vatori venhau vane basa guru chaizvo rekuzivisa vanhu zviri kuitika munyika. Izuva iro ratinofunga kuti vanhu watacherechezwa basa rewatori wenao nekuwa nerukudzo kune vanhu vanotora nao kuti vanhu vaziwe kuti chii chiri kuitika ibasa rewatori wenao.
Chamuri kuda kuona pazuva iri chii chamunotarisira kuti zuva iri ringaita mutsauko?
Chinhu chikuru kuru ndechekuti dai hurumende dzemuAfrica nemuZimbabwe dzikawa nerukudzo rwebasa runoitwa nevatori wenhau. Vatori wenhau havasi vashandi wehurumende, vanhu vanoshanda basa rekuzivisa vanhu vakazvimirira pavo wega. Dai ikava nyaya inonyatsonzwisisikwa nevatongi vemuAfrica kunyanya kweZimbabwe, hakuna ba dzati rukudzo, hakuna ba respect yekuti vanotora nhau. Vanhu vakazvimirira wega, vanoshanda basa rinoendesa mberi ruzivo rwezvinoitika munyika nemuhurumende pawanhu.
Basa revatore venhau munoona seravanyore here tichienzanisa nemakore apfuura?
Handifunge kuti pane zvinhu zvakachinja zvakawanda, ngekuti kunombotimwa musi koita kunge zvinhu zvanaka, asi wozonzwa kuti zvashata zvekare. Saka chinonetsa pakune vanotora nhau ndechekuti havazive kuti rechimangwana richaunza zvakadii. Wakangonyora chete chinhu chisingafarirwe newehurumende, wanopinda mudambudziko guru chaizvo. Saka handingati nini pane zvinhu zvakawanda zvakachinja munyika yeAfrica. Kana vanhu vanoongorora inonzi Freedom of the Press kuAfrica vanoratidza chaizvo kuti zvinhu hazvina kuchinja zvakawanda.
Vanhu vangapatsanura sei nhau dzemanyepo kana kuti fake news kubva panhau dzechokwadi?
Zvinonetsa kune vanhu vazhinji. Chinhu chikuru kuti ukwanise kupatsanura nhau dzemanyepo nenhau dzechokwadi, kutsvaga anoti masosi zvakawanda. Musangoverenga mapepa ehurumende ega, usateerere nepenyuro dzehurumende dzega. Chiedza paunogona kuono teererawo nepenyuro dzakaita sendikese Studio 7 neyainzi Africa Press dzimwe dzakasiyana dzesei, ndo panozoya chokwadi ichocho. Saka musangoramba makangoteerera zvinobva ku nepenyuro dzehurumende, asi chiteererewo dzimwe nepenyuro dzakazvimirira dzega.
Muzvinafundo Stani Mukasa vari parunare neStudio 7. Iko zvino toenda kuna Marvelous Mhlanganya uye tione zvaasangana nazvo.
Pachirongwa chedu cheLet's Talk ngatikurukurei nhasi. Tanga tiine hurukuro nechimwe chizvarwa cheZimbabwe chinoita zvemitambo chinogara icho kuAustralia, vanozikanwa nezita rekuti Taffy the Man. Regai tiende kwaari tinzwe kuti basa iri akaritanga sei. Koma Taffy, makadiko?
Tinofara, tinopreserve.
Aiwa, tiri wadi. Tiri kuchingamidza ipanapa, vazhinji vangada kuzoti munoita masikita yamuri kupiko?
Andriko Australia.
Saka makazvifunga sei zvekuita masikiti?
Zvatongotanga as a joke really. Pandakatanga I wasn't really serious. Handingati yakanga iri plan yangu muupenyu hwangu kuti ndichazoita zvecomedy. Kana zvakatanga last year nguva yemaelections, ya pataka tamirira maelections, was a time paitwa yavaiti chigumba challenge. Vanhu pavaingoti maresults ngabude, maresults ngabude paya. Saka vanhu vazhinji vaingoita chigumba challenge. Saka nenowo handango joina vanhu vanongoisa kaita kanga video ndichingonakirwa, kwete kuti ndaiti ndira kutoti zvishuwa ndakuda kuita zvecomedy kana zvongofarawo. Vandaisa chiskiti chacho paFacebook, vanhu vakabasa pachifarira zvisingaiti, beyond what I even expected. And then I followed up that video with another one. Iro rechitu racho manji ndo rakazinofarirwa ende rakaita viral and it went, I was everywhere. Saka ndipenda tozoona kuti zvishuwa pamwe zvekomedi zvacho zvinenge zviri mandiri.
Saka apa munoita rimwe basa rei?
Dream supply chain.
Saka munotogara mune studio yenyu here kana kuti munozvifambisa sei?
Ya, ndangoita spare bedroom yangu ndomboenda ndakangoita 10 days into a small studio and stuff, so ndoma ndinoita zvese zverecording nezvozvo zvekudi zvekuverenga news and all. Ya,
regei timboteerera skiti yenyu yamakapedzisira kuita, timbotarisa tubva tanzwa kwamuri kuti makaifunga sei.
Aro general inina chena na zingwa nikachona mtoro ndatopeka mapesi inini ngonda ngodi prane iwawa neni. Okay, do it. Ngodi sasa na pari yoni na hicha nukatnenti kenta tatingo itu chete kandifunke pani kingati nete teka teka. Akatibata angatitete inge unumziwa bopo wargu kwata uyu anotempa ni ami nyuze kuti ami yacho natunga miwa nani iyo sturi saka usaita wari tochitingura chinichi kukatunga shamwari sawira kutunga minoda atitete ndino chaindu handi wani chikatanda kwa wanu kwati kuti tungu wa utao kuti pane makororo akombera tamtara wetu popo ingo buja munyiga uone zandi chaita mamero ora itisa.
Aiwa, tiri kukaona kaskiti kamakaita ako, makabva makabatanidza nerwiyo rwa Winky D muGarden. Mune mazvifunga nguva izvi?
Ndinogara ndinodzidza zvakadaro kuti handina vamwe vanofunga kuti inosvika nguva inozvigadzira sei, inozvidi ende handiziyi, handitomborana handida kuti ndine karesipi kafomula kakriteria kandoshandisa ndeito kunyebera ndinongoita. Actually ndinge tingoita maitira anoita vamwe inini ndimunotozotanga kuti kuti kumwana akapenda ini kupenda kwangu onesi ndinenzikatombokuoni ndesingetioni tikitoo sevamwe.
Inii ndini Marvelous Nsanganya huye ndiri muWashington.
Makateerera kustudio 7 tiri kutepfenyura tiri kuWashington DC. Zviri munhau. America inoparura muzinda wayo mutsva muHarare. Bhanga reStandard Chartered Bank rogumura vamwe vashandi muZimbabwe richiendesa mamwe mapazi aro kuChina nokuIndia. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.
kwa kuhisi